nasi kurufangwa kunge kuchinaya but kwanga kuchinaya inside Maneru ndo kwakatanga kushika mepo nemvura because Austin you know it's about 2 hours kubva ku Houston saka pamvura yapaya zvosvika kuno kwanga kuchinaya kwanga kune mepo side Maneru Saturday Sunday yatomira unasi makuseni but kunofanira kunaya futi
asi mi amuna kunyatsosungurudzwa nenyaya dzachete
hatina kusungurudzwa zvedu but zvikoro zvakavharwa taifanira kutanga basa nhasi nekuti ndinonhikirika ndinodzidzisa pauniversity yekutexas state university saka vakatovhara campus yese nekuti kwatinogara kuno kunoita mafloods akawanda stereki nenyaya yemvura
ichiri kunaya here uyezve kuchine mhepo yakawanda
kuchiri kunaya mhepo yadzikirira zvayo nekuti hurricane yachona yadzokera kwayakabva mvura ichiri kunaya
ko dzimba hadzina kunyatsokuwadzwa maningi
kuAustin kwatiri kugara kunoku Iowa dzimba hadzina kukwadzwa hako zvanga zvichinyanya kunetsa marodhi anga achifladha saka pane dzimwe nguva vanhu vanga vachitofunda mapurisa kuti vaya vabatsire kubuda mumvura nekuti motikari dzavo dzanga dzaitwa stuck mumvura imomo
ko pane vamwe kumusha kuzimbabwe vamunozivavo here kavonana netsaona iyi
muAustin varimo zvavo mazimbabwean but vese zvavo tine gurupu redu vese vakataura kuti varipo zvavo and vese vanga vari mudzimba dzavo saka havana kubuda havo